Right, tiri kunzwa kufara kuti bvunzo dzedu dzeolevhu dzabuda. Apo maringe tichitarisa kuti kubva gore rakapera takanga tine zvimhingamupini kunyanya kukanganiswa kwedzi kwedzidzo yevana nekuda kwemalockdowns nenhau dzecovid-19. Saka tinofara kuti mari dzavo dzabuda time iripo, abudawo paholiday yenhingi yefirst term. Tanga tichidisa chose kuti dai mari dzavo dzayanga abuda earlier kuti vana veform 5 vatange first term, but sezvisinei hazvo. Zvinopa vabereki nguva yegadziriro vagadzirire vana vavo vari kuenda kumaa level votanga zvakanaka kunyanya vari kuenda kumaform 5.